listen to VOA.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 Gumujuru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira. Bato reMDC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekubhikita yakafamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rapa mabhanga ose munyika mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzokumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 kubva kumukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesera vanoti vemabhanga vanofanira kuvhara makadhi aya vobva vasuma veReserve Bank of Zimbabwe kuti vanhu ava vasungwe. Musi wa18 Gumiguru ndipo pari kutariswa kuti vemabhanga vange vaita izvi. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba zvopa kuti hurumende iedze zvose zvainogona kurisimbaradza nekusunga vanonzi vari kukonzera kusagadzikana uku. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitwa nehurumende hazvishande nekuti kushomeka kwemari yekunze ndiko kunopa kuti paite musika wemukoto. Pamusika wemukoto dhora remunyika riri kutengeswa dzimwe nguva nemari inosvika mazana maviri padhora rekuAmerica $1 to $200 Zimbabwe. Kunyangwe pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wemari yekunze riri kutengeswa nemadhora makumi mapfumbamwe padhora rekuAmerica $1 to $90. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda.
Financial Intelligence Unit idanho ravatora rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekuti pane zvakawanda zvakasvitika zvekuti ukationa ukangochipinda mumashopu mahombe akaita sanaok nemamwe akangodaro mashopu mahombe pane mahwindi vanenge vakangomira mamanichenji akangomira panze vanenge vachingoti tora kadhi rangu unotenge mukati, tora kadhi rangu unotenge mukati, watenga mukati iye uzokupa maUSDola, uzomuzopa maUSDola. Tauni ipako tari kuvhiringidza mafambisirwo anoita auction yemuZimbabwe nekuti vanhu vachifanira kunge vachitora mari zichienda muofficial channels vari kupedzisira vaenda pamari dzemubato. Saka Financial Intelligence Unit yaita iyo matamo ekuti kana munhu achishandisa kadhi ngaavemiridzo yekadhi iroro uyezve ngazvitarise kuti munhu nekadhi iroro runyange bvaratenga munhu anokwanisa kupinda mushopu 1 otendeka 6-7 zvinenge zvakunaka kuti hazvina kumira zvakanaka nekuti munhu kazhinji munhu anenge akutopa umwe munhu ashandise kadhi rake.
Ko sei muchidaro vamuponda?
Nekuti iwe kana uchipinda mushopu yaunotenga kana kuvatenga chingwa nenyama yako ungazvidzoka mushopu imwe chete iyoyo ka4 ka5 pazuva pasondo osvika kana 40 times uchipinda mushopu imwe chete zvinhu zvinoti zvinofanira kurivha atinoti maalarm bells zvotarisiswa kuti zviri kumbofamba sei kana zvaonekwa kuti ndozviri kuitika akaunti iyoyo inoitwa inonzi red flag yotarisiswa munhu inobvanwa yokuloza account yemune yokugarwa bank account yemune mari yopossibly yafrizwa. So that's notarisa kuti mari yabva kupi irikumbobva kupi ichienda kupi ende vanhu vari kuzviita vacho ndivanani. Saka danho ratorwa iri danho rakakosha zvikuru ende rinokurudzirwa.
Asika vamuponda vamwe vanenge vari kuti havo hurumende iri kungopedzera hayo hoko padehwe retsindi zvairi kuita hazvibatsire izvi nekuti vamwe vakutoti chakutodiwa kuti paregedze kutoshandiswa dhorora racho remunyika nekuti riri kushaya simba.
Aiwa ipapo hatiwirirani izvozvo. Zviri kuitwa ndezvekuti mamezures ari kutorwa anofanira kunge ari yatinoti comprehensive and robust. Vanofanira kutora mamezures akati wandei at the same time kwete maybe piecemeal. Vakaita piecemeal kuti vabata vombosiya ndozvii zvinenge zvichidaro.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanup f vagilbert muponda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nyaya yekuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko ipo pachizivikanwa chinenge chakonzera dambudziko iri haina zvainobatsira uye kupedza nguva nemari. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nemuvhuro nehurumende kuti pane komiti ine mapazi matatu anoti rehutano, redzidzo yepamusoro neremabasa nevashandi kuti iite tsvakiridzo yekuti sei vashandi vezveutano vane unyanzvi vati kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana asingazive kuti vashandi munyika kusanganisira vari mune zveutano vari kubatwa senhapwa vasingapihwi mihoro inoenderana nezvavanenge vachiita uye vachishandira munzvimbo dzisina kutsarukana. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yekuti kana kwaita problem hanzi panovakiwa inonzi ministerial committee unozobvunza kuti izotsvagirisa chii ministerial committee iyoyo. Isisu tisiziva tese kuti nyaya yekuti vanhu vari kubva munyika tingati brain drain iri kukonzereswa nekuti vanhu vari kumbunikidzwa kumavasa, vanhu vari kutadza kupiwa mari inovagutsa, working conditions acho haasi kuita, vanhu vari kubatwa chibharo, vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande vasina zvakakwana zvinovadzivirira pazvirwere, vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande ivo muro yacho isingakwani. Zvese izvozvo hazvitsvagiwi neministerial committee, zviri pachena zvazvo. Saka tiri kuti ungabata vashandi zvakanaka ndivo vanhu vanokuvakira upfumi. As long as tichirova vashandi kana varamba mavasa, as long as tichinyima vashandi mari, vashandi vane zvikoro zvavo, vane masetifiketi avo, vane ruzivo rwakatokwana, vanochabuda munyika, even tingangofoma makomitees mana, matatu, mashanu, hazvimbovatsiri.
Saka imi zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa seZCTU?
Ngatisimbisei yatinoti social dialogue. Taona nyika dzakawanda dzakabudirira vanoshandisa nemazo inonzi social dialogue. Vashandi vanorespektiwa, kodzero ravo rinotoonekwa, vanopiwa mukana wekuti vataure zvavari kuda kusina intimidation.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bacho guru rinopikisa MDC Alliance rinoti nezuro rakaita misangano yakanaka kubikita East, bikita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti vasaita zvekurwisana nevatsigiri veZANU PF asi kuti varambe vakatarisana nebasa rinofanira kuitwa. Vachiziva vati bato ravo richaramba richitaurira kuvanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinda munyaya dzekurwisana. Tabata vasiziva kuti vatiudze zvizhinji.
Tasangana nacho ndechekuti ZANU PF yadiploya vechidiki vayo kuti vakonzerese kuti vamise mameetings edu. So isu taona kuti hatingaendi mberi ZANU PF ichiita zvairi kuita. Ndosaka vechidiki vemovement for democratic change vachitungamirwa naCommander Cecilia vadiploya vechidiki kuti vameke sure kuti vanoprotekta mukuru wenyika nekuprotekta leadership kuti meeting dziende mberi. Ndosaka taita mameeting edu successfully sezvikuripotwa mapicture muri kumaona mavideo. Zvimatigoni kuzoisa nekuti tingakwadzisa vamwe vanhu nekuti ZANU inosha kuti tava hurumende iri kutera yakunopinda.
Muri kunzwei, muri kuonei mamuri kufamba umu vasiziva.
Vanhu vese chandaona nsemutauriri wemovement for democratic change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumareserva vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes ZANU PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde, nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change tinoramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence, but inofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, maticha, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti iri kutungamirwa nani, asi vanhu vezimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe titaure, tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro rodonzo ratinofamba naro sevanhu vemuzimbabwe.
Vasiziva, bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungaurirano panyaya yekuti panofanira kuitika shandiko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaona, vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mishonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU PF iri kurwa vanhu. ZANU PF iri kuwadza nenzara munyika muno. Salari haina basa, vanhu havachawani mapensheni, hasina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tikubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shandiko munyika muno.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa muZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau mari mwezuro kuti bato ravo reZANU PF harinei nokurwisana kunoitika pamisangano MDC Alliance, vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato MDC Alliance. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevasere 4648. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi matatu nezviviri nezana nevasere 132108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana ane makumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu 3,191,276. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana ane makumi mana nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 2,440,636. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato guru rinopikisa nemasangano akazvimiririra kana kuti civic society organizations vari kupomera mapurisa mhosva yekushanda nebato riri kutonga reZANU-PF kumisa mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa mukuita misangano nevagari mumaruva edunhu reMasvingo. MuNewsday makare mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore rino vana vanoita zviuru zvitanhatu 6,000 vakapinzwa muzvipatara pamusoro pekushayiwa zvekudya zvakakwana kana kuti malnutrition. Zimlife.com rinoti vaimbo vemudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa, vanogona kudimburwa rumwe ruoko rwavo pamusoro pekutadza kuwana rubatsiro rwaana chiremba kuti varapiwe chirwere chakavabata. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukuru akataura zuro kana mazuva apera achitizvo vatungamiriri vedu vanongoda chete kungotungamirira badzi, hapana zvavanogona kana zvavanenge vachitiitira. Pane nyika here inganzi iri kurarama isina mutungamiriri? Nyika inoda mutungamiriri wevanhu. Vachamisa ndivo mutungamiriri wevanhu, ndo vari kudiwa. Saka vanofanira kutopinda. Mukomana pinda. Ayo apinda mukomana.
Makadii makadii pano pa Studio 7, ini ndiri ku South Africa, Durban. Ndinoda kutaura pamusoro peZANU-PF. Vanenge vachiburitsa vachiti tiri kugadzira izvi, tiri kugona pane chakati, tiri kugona pachakati. Ava hatichavadi kugona kana kutadza kwavo, hatichavadi. Kunyange vari kufamba vachibhuyera, hatichavadi, ngavabve nekugona kwavo. Ndozvatiri kutaura. Tiri kugara munyika dzisiri dzedu tichipfukwa tichidzingirirwa munomu nekuda kweZANU-PF. Yoti yoburitsa futi apa kuti iri kugona. Hatichavadi vane ZANU-PF, ngavabve, ngavagonere dzimba dzavo. Vanhu vanogonere dzimba dzavo iyo nemhuri yavo, kwete isusu vana veZimbabwe hatichada.
Mangwanani, mangwanani akanaka vatepfenyuri veStudio 7. Tokutendai pakutisanganisa kumunoita vana vemuZimbabwe tichibudisawo mashoko edu. Ayo ndirangokuudza yangu nezviri muno muZimbabwe. Ini ndiri muno muZimbabwe. Kuno kuchinoi kwakasimure. Aiwa ZANU-PF, tisu vanhu vakamira ZANU-PF vana vemaovheti, tinoitiwe kumusangano. Ndakukuudzai zvekuitika, hatisaidi. Tiri kutogwenyana tiri musangano tichinwa majusi nemabhuzi mabhanzi zvavanotipa. Hativavhoteri, chete angowedzera nhamba mukati musangano. Aiwa mukomana uyo unonzi Chamisa haangapindi. Aiwa, ndo pendudo votera, ndo kajira hare musangano wezanu PF. Andi voteri. Mukomana ngapinde chamisa. Angambozama. Ah, zviri kuitika mubato redu. Avuboro vakawandisa mukubwa mari mutime soro. Mukubwa mari muno mubato redu. Ndatenda hangu. Ndiri pano pachinhoya pakasimura.
Madipa Studio 7 apo staramu ndonzi kupa kwangu varo inini varo nendula kudzi kichopa msana pehore uri kuitika munyika medu chinhu chinonzi ZANU-PF chauraya nyika inini zvamuri chairman wezanupf asi ndatsveta zvisi chairman tichi ZANU-PF ende kundiputira handizivi kuti chiko chandanga kaitwa ndiri muzanupf ndisingaoni zviri kuitika munyika nao naweza kuona nyika iri kuenda kumawere enezvi makoma ari kuparadzwa nemachina nepamusana pezanupf ndiri kuda kuti inini ndava kutsigira vanelson chamisa mdc alliance ndiri kuti kuvana vese mdc alliance munditambirewo ndafuratira zvezanupf ndatenda ndedzisiseseroga ndoda kuiziva tikonza tingavapinda ake mukomana saka inini ndiri kutotiongapisa nelson chamisa ndatenda
Kwazuwai, kwazuwai, we Studio 7, makadiko, wanamkoma wangu na nasista wangu, panyapinyo edu ya Zimbabwe, yecho kwa di, inotipa na uzi kateteka, na uzi no mpo o, ini angu pama Zimbabwe, inzi ose, arimunyika, ni arikunze kwenyika, wanondwa na amoichi, wadzae, kwa msoropezo matongi, wenyika, wakafana na neni, Inicha ndaya ngoda kukurudzira ende chekuti uyo hurumende inotidzvanyirira hurumende inotibatira hurumende inotiuraisa nezvara hurumende inoita kuti tisava nemabasa mukati menyika chaigoneka kuti tibvise pachigaro ngatikurudziranei kuti tose tirejiste kuvhota tose ngatirejiste kuvhota tisangova vanhu vanongoti ngapinde hake mukomana nemuromo chete asi kuti titi ngapinde hake mukomana neex yedu kuti mukomana apinde hunge taisa ex yedu tichimutsigira tichiratidza kuti tiri kuda hurumende yeshanduko hurumende ichatsigira vanhu hurumende ichapa vanhu zvokudya namabasa hurumende ichabvisa nhamono urombo mukati menyika
Studio 7 makadi vana mukoma tanonoka wande nesi vachamarire vestudio 7 vanotipa nhau dzakanaka chiwando paunoona kuti zvona hazvingatinakiri kana vanavo vana magwaza vachitaura vachipupura nhema ivari Britain kure kwasi vanoreva nhema kuti yeye munangarwa agadzira nyika ngaawedzerwe dzimwe 5 years agadzira mugwagwa iri kuvakwa vakomana zvipatara zvagadzirwa zvese zvagadzirwa namunangarwa iri nevakomana ko indau tinda kuuraya vamwe nejara imwe muchidya nevana venyu ibvo miraiwo zvetimbochinjawo hurumende timboisa yatinoda yava Nelson Chamisa timboisa uya no ipapo muri kuti Chamisa ndonga esiloganyi kana kuti chii kana kuti isitare bato kuti ngapinda ake mukomana vachamisa havatozvizivi kuti zvakabva nepi vanotova vanhu vakatotaura kutoti ngaapinde zvake mukomana kwete zvava kutaura muchiopoza kuti isilogani kana kudii vanhu tisu tiri kutotaura kuti ngaapinde ake mukomana ngaapinde mukomana
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mwedzi wapera mitengo yezvinhu yakakwira muAmerica izvo zvange zvisingatarisirwi. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekushayikwa muzvitoro kwezvinhu zvinodiwa sezvo zvikepe zvinounza zvinhu kuAmerica kubva kunyika dzakasiyana siyana zvisina vanhu vakawanda vanogurudza zvinhu izvi ukuwo mabhizimisi ari mubasa rekutakura zvinhu kuendesa kumatunhu akasiyana siyana ari kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekushayikwa kwevatyairi vemarori anotakura zvinhu kana kuti magonyeti nezuro mutungamiri weamerica vajoe biden vakakurudzira vemabhizimisi kuti vabatsire mukutakurwa kwezvinhu zvinoburitswa mungarava vachizviendesa kwazvinodiwa vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuvray University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chimwe chiri kukwidza mitengo yezvinhu muzvitoro kushomeka kwevashandi sezvo vanhu vazhinji vasiri kutora mabasa aripo iko zvino
pari zvino mabhizimisi anenge ari kunyange kunetseka chaizvo kuwana vasevenzi vari kuda mabasa avanenge vanawo zvekare mabhizinesi ari kunetseka zvikuru nenyaya dzoku tadza kuwana zvinhu zvavanenge vakaodha mhiri kwamakungwa kana kunana Asia China uko nenguva yakakwana tiri kuona kuti makondena akazara kumaports kwese uko ari kushaya vanhu vanotutunura nenguva kuti akwanise kusvika kuzvitoro saka ndiwo matambudziko makuru atinoona ari kusangana namabhizinesi omuamerica zviri kuzoita izvo kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vachitengesa zvatova kuzvitoro kwavo iri kukwira kubvira kuchikafu kubvira kumotikari kubvira kufenicha kana dzimba chaidzo chaidzo dzokutenga namarendi zvese zviri kukwidzwa nokuda kwamatambudziko iwayo atataura iwayo
saka tingati kukwira kwemitengo uku kuri kukonzerwa nekusasvika kwezvinhu zvokutengesa muzvitoro here
ndingati ndicho chimwe chikonzero chakaita chikuru ichocho kuti nyika zhinji kuti chiverengana neamerica dzakanga dzakabatwa necovid chaizvo icho zvino izvi nyika dzose zvita neamerica dzava kuvhura maikonomi acho zvakanyanya chaizvo vanhu vese vachioda zvinhu zvavo kwavanoodha ikoko saka kuuya kwazviri kuita zviri kuuya zvakawandisa zvekare tinozova kuti tose tinoziva kuti covid yakauraya vanhu vakawanda vaindori vari vashandi vamwe vaakuzotsvagwa kumakambani ikokoko saka kufambiswa kwezvinhu zvinofambiswa navanhu vanhu vacho vamwe vacho vari kufa kuenda kumabasa nokuda kwokuti kune covid vamwe vakashaika vamwe vari muzvipatara vari kurwara saka kodzero chikuru chechokuti zvinhu kana zvisingasviki zvichifamba bijana bijana kusvika zvisvike zuva iroro razvanonoka iroro richochajiwa navanhu vanenge vari netransport iyo kana nguru iyo yekuchajwa ikoko pamapotsi pazviri pakapaka ipapo pamapotsi pane matransport iyoyo akapaka ipapo ari kuchajiwa zuva nezuva kuchajwa ikoko ndokuchazoiswa pazvinhu zvatinozotenga isi kumashopu kwesoko zvekare makambani kushaya kwaari kuita vanhu ari kututsira mari pamusoro yavanhu vari kuda kupinda mabasa kuwedzera mari kuti chiuya chaakupa mari yakati kutongowedzera kwavanoita ikoko kuwedzerawo mitengo yezvinhu zvetichazotengavo isusu pachedu
vashandi vari kurambire mabasa aripo pari zvino
chimwe chavari kurambira ndechekushaya covid zvekare chimwe chavari kuramba ndechekuti vari kunzi unofanira kutanga wabayiwa jekiseni vamwe vari kuti isu jekiseni hatidi kubayiwa saka zvimwe zvese vari kurambira mabasa yavo nyange mutengo wakura ndokuti vari kuwanawo mamwe mabasa ane mari akadarikawo kumarestorendi iwayo ndozvendingangoti ndo zvikonzero zvinoita kuti vanhu vasadzokera kuna mamwe mabasa avaimbova nawo kana kuti mamwe mabasa avo ari kuwedzerwa mari inenge ichivashoma kumba
zviri kunetsa muamerica munyaya dzemabhizimisi nezveupfumi izvi zvinodaukira sei kune dzimwe nyika
zvinodaukira chaizvo nokuti kunetsa kwazvinoita muamerica zvinenge zvichitopaya tingati puresha kuus dollar ratinoziva kuti ndiro riva rinonzi international trading currency hapana nyika isingadi us dollar kuita zvainoita kutenga zvimwe zvazvine zviri kunze zvavanenge vasina munyika mavo
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuvray University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira yekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira bato reMBC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekudhikita yakafamba hayo zvakanaka tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.